musangano warasikirwa nhasi zvikuru nokushayika kwavashamirira vashamariya munhu anozikamwa muzimbabwe nebasa raakaita mazuva orusununguko angariye mukuru wamapepa Daily News muno muzimbabwe kana kuti that time yaanga ichinzi yairi Rhodesia. Saka tinomurombo nezvaitika. Munhu watinoziva, munhu wakaenda kuAmerica kunodzidza kuPrinceton University, akabva akazoenda kuZambia kwakange ari memba yedare rechimurenga muna 1969. Paakaruza maelekshen 1971 akabva aenda kunoticha kuDar es Salaam. Tikazoenda nako kuGeneva, tikazoenda kuMaputo, tikazouya kuno muna 1980. Ndobva azopiwa mabasa akati kuti Minister of Foreign Affairs, Minister of Information. Information telecommunication. Saka munhu anga achishanda zvakanaka zvikuru, akazova memba yepolitbureau, akava secretary of information publicity, aita basa guru. Munhu watanga tichibvunza mazano kuti zvinhu tingazvifambisa sei. Tino urombo kuti ashayika asati apedza mamwe mabasa ake anga achiitawo kunyora bhuku rake vino kunyora bhuku President.
Saka tichitaura nezvengano nyorwa yavanga vachiedza kunyora iyi zvichazoitwa sei yeupenyu hwavo pamwe nevamugabe?
Hatizivi kuti zvinhu zvichazofambiswa sei, tichangoona. But sokuziva kwangu ndofunga vanga vanyora bhuku ravo zvakakwana, vanga vatova kuma pedzisiro. Rundi yavamugabe ndofunga vanga vane komiti yanga ichinyora izvozvo. Saka ndofunga memba dzekomiti izvozvo kuda dzikangokontinya neprogramu yachona.
Pane urongwa here vagumbo hwekuradzikwa kwavo kusvika pari zvino?
Hai, hatitataona urongwa hwakawanda nemhaka yekuti vakashayika madeko.